Vamwe vati hurumende inotarisira kuwana $3.9 trillion yemuno asi inotarisira kushandisa $4.2 trillion uye vane nzira dzavachashandisa kuti mari iyi ikwane.
Tine nzira dzatichashandisa kuti tiwane mari iyi. Tichisa mabonds pa Victoria Falls Stock Exchange uye tichatora zvikwereti pamwe nekushandisa ma treasury bill.
Vati zvinangwa zvikuru zvebudget ravo zvinosanganisira kutsigira mabasa ekurima, kusimudzira mabasa ezvicherwa, utano nedzidzo. Vati nekuda kwaizvozvo vapa mari yakawanda kubazi redzidzo. Bazi redzidzo yepasi rapiwa $631 billion yemadhora emuno, inova mari yakawanda kudarika mamwe mapazi. Pama commission ese, Zimbabwe Electoral Commission ndiyo yawana mari yakawanda $76 billion yemadhora emuno kuti igadzirire sarudzo dzegore rinouya. Vamwe vatora matano ekuwedzera kana kubvisa mitero yakaita sevalue added tax, iyo yawedzerwa kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vadzorawo mutero wechikafu chinotengwa kunze kwenyika. Mutero uyu wainge wambobviswa senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vatenge chikafu chine mutengo uri pasi. Vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti veCCC vachimirira Harare East vaudza Studio 7 kuti varwadziwa kuti vamwe vawedzera mitero inobata varombo.
Tarwadziwa kuti akwidza mutengo kuri mutero weVAT back to 15%. Tarwadziwa kuti abvisa duty on basic commodities dzinenge dzichiimportwa nevanhu vedu vachitora kubva kuSouth Africa. So tiri kurwadziwa kuti ibhajeti revapfumi, ibhajeti rekutora mari kuvarombo and ibhajeti ratadza kuappreciate kuti munhu mutema ari kutambudzika ngaabhadharwe nemaUS.
Vabiti vati bhajeti iri ringadai raitwa pachishandiswa madhora ekuAmerica. Vanokokera nhengo dzeMDC team muparamende vaDavid Tekeshen vachimirira Makoni Central vatiwo bhajeti ravanxuve harina matano anopedza kutambura kweveruzhinji munyika.
Vachaiona kururumberi pamberi pavo vanoti vaifanira kutorinyuwa kuitira kuti vanhu varamba vati kushanda kuti hapana mari yacho kwandi kana isu hatina kana chatiri kuwana. Saka vakanga vasina kurinyuwa it means maprize igoap kana aenda up then there is a problem.
Munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vatiwo kunyange hazvo vanxuve vatora matano akanakira kuti upfumi nyaya yekukwidza mitero wevat ichakwidza mitengo yezvinhu.
Ndongo zvinoita kuti zvinhu zvitikwire mbichana nekuti VAT is a cost on it's a cost on production. Tax is a cost on production. Saka zvino affecta mitengo yezvinhu.
Asi muzvina bhizimisi zvakare varisachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati vanofara chose nematano atorwa navanxuve mubhajeti ravo.
Kuuya kwanga kuchiita upfu kubva kune dzimwe nyika usingabhadhari mutero wejuti zvanga zvaakutitorera bhizinesi tange zvisina musika wazvo. Saka tinofara kuti kumiswa kwaitwa zvinhu izvi zvaakupawo mukana kuti tidye zvemuno, tichengetedze mabasa emuno zvakanaka, tisainge tichinge tichinodzokera kune dzimwe nyika kuti tipiwe sadza.
Nhengo yezanu PF yekumashonaland East amaita tenda mavetera vanoti vafara kuti mapazi edzidzo yepasi nereutano ndiwo awana mari yakawanda.
Free education yataura zvakare kati kutange kune free education yavari kuda kuti vaconcentrate pairi. Satinotenda kuti government yaita donzvo rero kuti
budget iri richazeiwa neparamende kutanga musi wa 6 mwedzi unouya uye rinogona kupaswa sezvariri kana kusandurwa semaonero anenge achiitwa nenhengo dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.